Chitsauko 25. Biridhadhi Mushuhi akapindura achiti, kutonga uye simba rinotyisa ndezvake. Anoita kuti kudenga kuve nerugare. Mauto ake anoverengeka here? Ndiani asingabudirwe nechiedza chake? Saka munhu wozvake anofa angava seakarurama pamberi paMwari. Kana kuti munhu akazvarwa nemukadzi angava sei asina mhosva? Kunyange mwedzi hauna kujeka, uye nyeredzi hadzina kuchena pamberi pake. Ko kuzoti munhu wozvake anofa, honye zvayo, uye mwanakomana wemunhu, gonye zvaro.